chinorwa dziwa mwana wamai munoona kana ndaisha chiri chikoro chetinongoramba richiita madofo unoshaya kuti saka anza yacho iri koreti yekuti vanhu vasafe pamugwagwa tinoiwana kupi anza asi tozoramba tichinzvera tichiongorora toona kuti pamupfuri paya pabridge pacho ipapo yaita hedhoni hatina kuzonzwa tichamirira ongororo yemapurisa kuti hedhoni iyoyi yakonzereswa sei asi chokutanga mashairi vari vaviri ivavava vanhu takutongofanira kuramba takati ngwangwangwa une zvako iwewe mushamarari wedu zulu rodhi yacho ndoiyo muno muzimbabwe ndo rodhi yakatoti nakei tikatarisa mamwe marodhi ana achinzi masvingo chakati masvingo chakati saka takungokurudzira vanhu vari kutyaira iye zvino patiri mufestive season kampeni yedu irungoti save lives slow down nokuzotiwo madhiraivha unoziva kuti hatizivi kuti license dhiraivha akaiwana sei kupi saka tikurudzira madhiraivha ese kuti vaite defensive chero vekuchechi chero vekuvaturi vemadhiraivha emagonyeti nemakombi zvinobatsira nerimwe zuva
asi panzvimbo iyi panogara pachimboitikawo here tsaona
pamupfure paya paya onai panotori netaona yakabva kuitika ndeparedhipiriti paflyova paya tadarika kwekusa ndo pakaitika kaimwe yaya yakanga ichiovha tika extrail ikauraya zvevanhu paya ndokungaisondora pfura iyi zuro uno ndo yapurai pamupfure inenge yatozorova chi yarova chinhu chebridge pane pakanzi high accident zone tichibva pana selu paya paya tichienda asi apavo pabridge ndoona sokuti bridge zvino rakava kwakare kuti maland aripo anoda inonzi lane discipline lane rako rekulefti lane rako rekulefti lane discipline ndo inenge yakakosha kuti munhu asavarayirwe tikavarayirwa ndofunga ndokupera kwataita nekuraya kwaita vanhu vatatu avo oroso ndo panotonzi zvapo stretch yose kubva kuna selu tinosvika muchegutu muchaona paine panotori nemucherechedzo wakanzi high accident zone kungoyeuchidza vanhu saka pamana pene zuro wacho tichindabhurowayo tsaona yakazara yoitika ndatopfuura asi chimucherechedzo ichocho chiripo chinodaidzira kudaro
vamwe vari kuti dei mapurisa adzorwa mumugwagwa semaonerenyu zvingabatsira here
mufunge zvenyu kana kwamuri kuna naamerica kana mukamboenda kunyika dziki takanga titori kuadhisi ababa kune inonzi united african union commission workshop on road safety kuti toita sei nenhau yetsaona kwese hakuna road safety inopera kana pasina enforcement yemapurisa vanhu paya ucharangarira ndovaichema kuti kwai marodhibok awanda saka dzadai unorangarira kuchema kwaita vanhu vasinganyati kuziva kuti aiwa enforcement ikanyatsoitwa zvainofanira kuitwa chaizvo ndo chinopedza chi inopedza taona dzimwe dzatiri kuona saka mapurisa arimo ari kudzoka ari kutodzoka iye zvino zvifanika vabranda yavari kuti rebranded police service vari kuzamavo kuti zvinhu zvifambe asivo vakadzoka mapurisa kwese madhiraivha tichingazvi todii nai mukomazuva